Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 and the Voice of America in Washington on Tuesday, January 19, 2016. I'm your host, Tungamili Nkomo, and tonight we are talking youth and politics. Let's get talking on our social media platforms. Find us on Facebook at VOA Studio 7 or on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. If you want to contribute live on air, give us a call at the following number, and that's 001-202-619-2077. Again, 001-202-619-2077. And we will call you back. We are also streaming live on the internet at voazimbabwe.com or on voaindebele.com and voashona.com. The political and economic situation in Zimbabwe continues to decline by the day, with no solution in sight. The ruling ZANU-PF party is in turmoil, and the opposition is in disarray, for lack of a better description. So, who can deliver us from this quagmire? The youth, someone might say, but is that true? Let's get talking and hear from our young people. Tonight, emakaya lichona njani, yiku divana la mhlanje ngolwesibili mhlaka 19 ngoZibandlela 2016 kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje ke sikhangela ezombusazwe sixoxa labasakhulayo kubana bawubona njani umnyaka ka-2016. Ezombusazwe babona ngani kuzahamba njani, siyazi into kazimanga kuhle, umnotho kawuhambi kuhle. Ezombusazwe yingxaba ngxoza, lithinike basakhulayo, lisithinteke. Sikhulume khonapha cingweni kunombolo zethu ezithi 001-202-619-2077. Inombolo njalo 001-202-619-2077. Lingasumela njalo incwadi ngeWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asikhulumeni basakhulayo uhlelo ngolwenu. Vatereri kusangana kumuchirongwa che vechidiki chirongwa The Connection. Nasi nemsi wechipiri tiri kukurukura nenyaya ye zvematongero enyika. Tukukurukura nevechidiki chivunza kuti muri kuzvionawo sei gore rino goredzwa gorera 2016. Muri kuona kunge nyika iri kubudirira kana kuti iri kuramba ichienda kumawere. Uyezve remangwana renyu muri kuona rakamira sei, rakajeka here kana kuti kwete. Tiridzirei runhare kana muchida kupinda pachirongwa pafoni dzinoti 001-202-619-2077, kana kuti mutitumire tsamba paWhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318. I have my first guest tonight, Ellen Shiriedenga of the MDC party, led by Walsh Mengube. Ellen, good evening.
Good evening. How are you?
I'm fine, thank you.
Good evening to all listeners.
I'm fine, thank you, and I hope the listeners are doing good as well. It's a new year, Ellen. This is 2016, and you know, from my experience, is you know, things are bad. Things are it's a mess. Where do we go as young people? How do you guys you know, envisage 2016?
Yeah, you know, if you look at 2016, you know, it's seems like it's a very bleak year, especially not just for the youth, but for the entire nation as a whole. And also, this is exacerbated by the, you know, the drought situation in the country, that, you know, most of the people survived on farming, and not just farming, but also with people that, you know, indirectly benefited from the issues around agriculture. And also, given the current state of our economy, it seems as though there is no turnaround. Instead, we are heading to worse off situation. From the look of things, we are going to back to the 2008-2007 situation when things are bad. And from a youth perspective, it's actually difficult to say, to actually conceptualize as to where we are going, considering that, for instance, we've got those that are at school, they can't even afford education. And we've got quite a number of students that have dropped out from universities and colleges because they can't afford the fees. And some, they failed to even write their exams last year in November. So what it technically means is that they can't proceed this year. And the situation is now worse off because their parents, who used to pay fees for them, they no longer are. Some of them, they lost their jobs. You know, that court ruling where employees were given 3 months' notice, quite a number of people affected. And as a result, that affected students from continuing their education. So, in such situations, it's actually difficult for a young person to say, okay, fine, now I've dropped out of school, what next? And given that, you know, the informal sector is growing in Zimbabwe, it's actually bad. Most of young people, they resorted to vending. But you see day in, day out, vendors being chased away, and they can't even do anything. They can't even do a different thing, you know, as a source of income. So really, it's actually difficult. And it's unfortunate from the young people's perspective. It's unfortunate that government seems to be turning a blind ear on the concerns of young people. For instance, government is doing absolutely nothing to cushion the youth from these problems, like, for example, subsidizing their school fees. And also the issue around employment as well. You know, there is no job creation in this country. The unemployment rates, they are getting higher and higher on a daily basis. And like, for instance, I'm in Lawa at the moment. We've got quite a number of young people that went to South Africa, that have been working in South Africa. Out of 3 million Zimbabweans that are in South Africa, more than 3/4 are young people. But now, those people, they used to help us, they used to send money back home to sustain their families here. But the problem is that if we look at the rand, you know, they send their rent here, but the rand is just valueless. They can't even buy anything from that money. And even in South Africa, the migration laws now, they are prohibiting Zimbabweans and other foreign nationals from residing and working in South Africa. So really, as for young people, you know, the future is just bleak, not right and center. And in 2016, unless and until something, a miracle happened in Zimbabwe, I don't see a positive future for young people.
Okay, thank you there. Ellen, please do stay on the line. We have another guest, Happy Mo Chiziba of the MDCT. Good evening, Happy Mo. Yeah, Tambo Kurukura earlier, Chimachirongwa Chedu, Happy Mo. See, Ti Taurire, se Vachidigi MDC, Murikuru Wona, se Gore Rino Gorera 2016. To go out the Gorera Fura, Shinzwanga Shesina, Ko Mira Shwaganaka. See, Panacha Chinja Parishin, Murikuru Wona, se. Uye zvezvi zvamunoda kuona zvichiitika gore rino.
Kuona sekuti ini nakatarisa sei mutungamiriri Takatarisa kumira vakaita gore richiripinda makaona hurumende ichitadza kunge ichigadzirisa nyaya dzemasalaries emasivil servants ichitadza kunge ichivawanisa mabhonasi. Kati izvi kunotadza kukuru mukati menyika nekuti ndivo vanopa sesi dhirivhari kunyika yezimbabwe. Munoona zvakare kuti nyaya yemajob yaramba ichinoita majob losses ari kuramba achitika and hapana creation iri kuitwa yemabasa mukati menyika. Zvadarozvo vechidiki vanenge vamiza mabasa iwayo nevamwe vasina kubvira vakambotambira vawanawo mukana wekuti vange vachiti dai tatengesa tiri pakona kana pakona hii same government iri kuya ichivatorera zvinhu zvavo ichivarova. Tibva ipapo unoenda zvakare unoona kuti vashoma pavana vasara vachiri kuenda kuchikoro avo vane vabereki vanenge vanga vasara vari kumabasa mafees achona ari kubhadharisa ikoko haachaisi mukati menyika. Munozviziva kuti vabereki vachinge vakarasikirwa nemabasa zvinoreva izvo kuti havachaafodzi kuramba vachibhadhara mari nemafisi kuwana. Saka kuomerwa kwakaita kweretriti ikoko tibva ipapo unoona kuti kunana zvivawo neproblem yeyouth fund ari kuita partizan hande ngazvida kudeedzera mamiti ekuronga pamusoro pemari yenyika ezanupiefeda tinoona kuti kuomerwa kwatakaita seretriti ikoko. Kunogo katinowana scholarship yehurumende inenge chinzi yeprovincial scholarship iri kuapplyaichiitwa zviri partizan vaunoona kuti kunenge kuchingotorwa mukutana wekurizano wafo wakaiwana. Tichidzika takadaro inenge ichinoona kuti pavanhu vasara vane mari mukati menyika vanova vashoma ivavo basa ravakuita rangova rekuspreda chirwere nekuti vana vese vanenge vari kumacollege vakumhanyira kune vanenge vari madhara iwayo anenge aine mari asi aine zvirwere akivara neye chidiki vati vakaita zvirwere ndokuspreda kuri kuita ibva wobva unoona zvekuti vazhinji vari kutobata chibharo ebhambo iripeyakerete ekumanikidza munhu nenyaya yekuti anenge aine mari achimanikidza wekushiki vachiita marepei isee tise wekushiki rwendo runoda igore remasimba evanhu. Saka gore remasimba evanhu zvinoreva kuti vanhu toita nature kuti vaungana varatidzira vanoita isafunga pamwe chete tichibirikidza nemaitirwo akaitwa panyaya yezinap taona zinap yakalongwa nemaprogramu emera ari kuitwa tichaunganidza pfungwa dzichitiri ipapo topusha hurumende iripoi tinge tiita pakona kusvika taitwa nhaurirano nhaurirano dziripo dzinenge dziri dzekubirisa pachena kuti hurumende iripo iri kutadza nekuti haikwanisi kumiririra vanhu iri ipapo nekuvaneload process yataitwa. Saa tiri kuda kuti tiene marefomu anoitwa mukati menyikaezimbabwe. Marefomu ndiwo ayaaitwa ndo achatibatsira isu ezimbabwe kuti tisarudze hurumende inenge yakanaka. Kana tasarudza hurumende yakanaka zvazvinoreva izvozvo manhii zvekuti kana takwanisa kutaurirana pamarefomu pazvinofanira hurumende yakanaka isu zvekuyeika hazvisi zvebuda mukati nekuratidzira nekuti panguva isange ichitwa negotiation isinenge tiri mumasiku panguva isange ichitwa maelections isinenge tiri mumasiku even after maelections tinenge tiri mumasiku tinotozongomira chese taakuziva kuti vanhu vezimbabwe vawana rusununguko. Saka chandinogona kungokuudzai ndechekuti gore rine gore remasimba evanhu ende hurumende iripo nekutamba kwaiita nevanhu zveshuwa masimba evanhu achaonerwa.
Mukoma Happy More rambai makabata muri parunhare ipapo. Ngipenduke kuwe Shiri Yedenga, uyakhuluma lapha Happy More Chidziba uti gore rino igore remasimba evanhu lonyaka ngomnyaka wabantu ngomnyaka wamandla abantu. Kuza kwenzakala njani lokhu ngokubona kwakho Shiri Yedenga njengoba abantu behlukene kangaka bengabambananga ikakhulu nxa sikhangela amabandla yenu amabandla aphikisayo?
Ngiyabonga mthimane. Into ekhona yukuthi into ekhuluma ngesimo beqiniso esikini njengoba mina ngengakhuluma ukuthi unyaka loka-2016 abantu sebedikeke kakhulu and abantu bazombile bathukuthezile kakhulu and ngesikhathini ezinjalo nxa umuntu ezondile kuba namandla okwenza into yokuthi whether it is one that Ama Yuta Amanda, send it to Africa, we can have influence, send it to Africa, because of his goal, send it to Africa, which is under the Lavani, which is after the old state, the Lancet of Kadeti Tavin and Matisse of Holland, send it to Africa. So, maybe travel countries to them is a military. In problem, they also like the Nile and then now we have one in 2016 is the right year. Now, but 2017 is a new period already. I think it's a little bit more if you can see the thing. I'm a little bit more. And the one is my mama, you take the thing, you know, for the journalist, and it is about things as well. So, I'm going to have anything to look on the way over to you. So, this is the time to take now.
Ngiyabonga Shiri Denga qhubeka ubambile khonapho. I have my third guest, Ndodana Moyo, youth leader of the party ZAPU. Mr. Moyo, good evening.
Good evening, comrades.
Yes, you heard there from Shiri Edenga. She says that, you know, this should be a year that means, you know, unity for young people despite their various and different political affiliations. What say you?
Yes, comrades, this year it should be year for a change. And I think the major point is to do away with this current government, with its systems, which has destroyed our economy. As we see, the economy right now is in tatters and it needs fixing as soon as possible.
You know, we can talk about, you know, unity as a young people, but how do you do that? Because it's been tried before and it has failed dismally. You look at efforts to unite the MDC, where have they gone? And we've also, you know, been hearing about, you know, ZAPU talking to the Ngobe MDC and other, you know, PDP, other parties. But how do young people, you know, coalesce? How do they come together when leaders of their parties have failed?
Yes, the future is ours. Our future is in our hands. Any Ngabucho comrades, Nguti is Kati Sesile, so Nguti Avantu Avata, Bapu Meguma political jacket, Sinkene. Now, the major point is to do away with this current government. So, ukuthwena ungayiphi iparty abuqhakathikanga. Imsebenzi sonke kasisebenzi abula company MDC abula company ezapho abula company yemabambo abula company sonke seZimbabwe siyadubeka sithola sonke endlelweni sibula wasonke emazweni. So angiboni ukuthi singamiswa ikusasa yethu ikwehlukana kwama political parties.
Siyabonga Mnumzana Moyo uqhubeka ubambile khonapho, and I'm joined now by a human rights lawyer, Maruf Mandevere, who's here in the United States at the American University. Va Mandevere ndepie? Tribo kuriseku muri ku Virginia kako?
Ndiri ku DC.
Okay. Chiri se chando mdara. Chiri ku pizza panze apaka. Chiri ku chiri ku pizza.
Chiri ku pizza.
Kwa tukuta ora nenya ye, you know, politics 2016. Goreri no. Vechi diki waru ndina Ellen Shiredenga we MDC. Ava nuve. Ndina Happy Mo Chiziva we MDCT. Uye ndina Ndodana Moyo we ZAPU. Vari kubvumirana kakuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uyezve vechidiki vanofanira kubatana zvisinei kuti ndeve ku which political party uyezve vanofanira kubatana vabate Zanu PF nesimba kuti ichinje zvino zvoitwa sei izvi
ndinobvumirana navo sematauri avari kuita tikaona isusu zvakaitika munyika yedu kuti tiwane rusununguko kazhinji mayouth ndo vanhu vakatorwa vakaenda kuhondo vamwe vari vadiki vamwe vari vamwe vati kurei but ndo vanhu vakarwira nyika kuti wane rusununguko panguva idzodzo vari mayouth asi chinodiwa ndechokuti vanhu ngavatibvumirane pazvinhu zviripo zvekuti nyika yedu ibudire uye iende mberi ngatichimbosiya zvekunyanya kuti uyu ndewekubato ripi uyu ndewekupi kana kunyanyisa kushandiswa nemabato zvisizoyana ndewekupi mayouth ngatibatane isusu tidimande kuti nyika yedu igadziriswe nevanhu vari kuda kutitonga saka ndinobvumirana navo zvazvikuru kuti mayouth ngatigare pasi ngatiungane semayouth tipewo vhiyu yedu nezvinhu zvatoda kuti zvinge zvichiitika munyika
asi tiri kuvhumirana pano apa pachirongo akava mandeve rekuti panofanirwa kuva nekubatana asi kana panguva yesarudzo vechidiki vacho ivava nde vanenge vachimhanya vachirovanaka
ndo chinhu chikuru checho munoona mayouth chaari kuitwa ndechokuti upenyu hwedu hwakakanganiswa kana kuti hwakavhiringidzwa nevanhu vanga vachitonganyika kwenguva yese iyi havana kukwanisa kuti mayouth akwanise kuwana mabasa havana kukwanisa kuti mayouth awane pundutso hakuna muyouth anoenda kubasa anozvishandirwa munoona achishandiswa kuti arove mamwe mayouth nekuda kwekuti atengerwa madoro kana kuti masikadhi asi nekuda kwekuti vanhu vatonganyika vaita kuti isusu mayouth titambure zvokuti tishandiswe zvisina tsarukano ndo nyaya iripo chaiyo chaiyo mayouth aziriwo ari kungomuka otanga kuita kundorova vanhu pane vanhu vanga vari kuchitonga nyika pane vanhu vanga vari kumberi pane vanhu vanga vachitungamirira vari kuenda kundoita kuti mayouth arovani izvo ndo zvetofanira kuramba isu semayouth
thank you there vamandevere rambai makabata parunhare happy more imimi kana panguva yesarudzo iye zvinoizvi tiri kutaura nenyaya yekubatana nenyaya yerunyararo asi kana panguva yesarudzo ndimi munenge muchitengerwa madoro vana abatai munhu and munenge makubata munhu ipapo handizvo here
ndizvozvo
ndati handizvo here mukoma happy more
ya zvemabatai munhu zviriko kune vamayouth anoshandiswa saizvozvo
saka mogadzirisa sei dambudziko iri sevechidiki kuona kuti shanduko yamuri kuda inouya gore rino
zviripo mukuru zvekuti isu seveidiki muzimbabwe ingave vemapolitical parties akasiyana siyana ingave from organization akasiyana siyana but we have areas of collaboration tine maareas atinokwanisa kusevenza tese tikanakisa nyika yezimbabwe chikuru chiri kudeva munyika yezimbabwe chekutanga hakusi kunzi zanupf yahwina here political parties yahwina here asi chikuru chatiri kuda iconducive environment yakanakira
okaymukoma happy more ndimbomubatai muromo ipapo ndichadzoka kwamuri but now it's time to say good night to our radio listeners but the good news is we are streaming live online at voazimbabwe.com voaindebele.com and voashona.com Good night, radio listeners, but everybody else, please stay tuned. We'll be right back.